Manera kanaka muriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera mbudzi 21 2020 makateerera ku studio 7 nebenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vachabva ipapo vakudzokera kudzimba dzavo. Vanosiya vamaya chirwere murukisheni mese. Ende hatizogona kuchikontena chinobva chaita semoto musango kana chadero. Saka tokurudzira zvikuru kuti izvo kutesta ngakuende mberi. Ngavatestwe vese kuzvikora ikoko.
Chino University of Technology inovharwa nepamusana pechirwere cheCOVID-19.
Ini sekuona kwangu ndifunge kuti vakaita vakasununguka ndekuti tinoziva kuti zvisati zvaitika zvese nhorondo yacho kuti vazosvika pakunzi vanyora gwaro rekuti vakusiya basa anga asiri munhu akasununguka vanga vari munhu atanga kutonzwa munhau kuti vanga vari pane iya inonzi house arrest
nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzozeya masiyiro akaita basa vaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe dunhu reGeorgia muAmerica rinodzivisa zviri pamutemo kuti vaJoe Biden ndivo vakakunda musarudzo yemudunhu iri iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vanhu makumi manomwe nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vose vakabatwa nechirwere ichi vanhu vagara vari munyika richidzivisa zvarakawana nezuro manheru bazi rezveutano rakadzivisa kuti vanhu vabatwa nechirwere munyika yose vava zviuru zvipfumbamwe nezana nemakumi maviri kana kuti 9120 uye vapora vava zviuru zvisere nemazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 8228 zvichitevera kupora kwevanhu makumi matatu nevana nezuro wakare vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana matanhatu nemakumi maviri nevatanhatu ukuwo vafa nechirwere ichi vava mazana maviri nemakumi matanhatu nevashanu tichiri padambudziko rechirwere cheCOVID-19 chikoro chikuru cheChino University of Technology chakavharwa nezuro mushure mekubatwa kwevadzidzi vanomwe nechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi vakawana nhasi vaswera vachitsvaga zvekufambisa kudzokera kudzimba dzavo mushure mekuvharwa kwechikoro ichi. Vamwe vadzidzi vanga vachifanirwa kutanga zvidzidzo zvavo nemuvhuro vakaudzwawo kuti vacharegedza kuuya kuchikoro vachinzi vachazoziviswa zuva rekuti vauye kuchikoro kana zvinhu zvagadzikana. Kumiswa kwezvidzidzo pakati kunotevera kubatwa kwevadzidzi vanomwe nechirwere cheCOVID-19 svondo rino. Mumwe mudzidzi adzokera kumba asina kuda kuzivikanwa nezita ati iye anga apedza kunyora zamanishoni nezuro achiti vamwe vake vanga vachifanirwa kutanga zvidzidzo nemuvhuro vanzi vasauye kuchikoro. Mudzidzi wechikoro uyu ati vadzidzi vakawanda vakavhundutswa nekubatwa kwevamwe vavo nechirwere cheCOVID-19. Wekati vatapera msekiwa varamba kutaura nezvenyaya iyi kunyange kupindura mibvunzo yatavatumira panhare mbozha asi vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vahenry madzorera vanoti vadzidzi ava vanga vachifanirwa kuongororwa kuti havana chirwere cheCOVID-19 here vasati vadzokera kudzimba dzavo
vachabva ipapo vakudzokera kudzimba dzavo vanosiya vamaya chirwere murukisheni mese ende hatizogona kuchikontena chinobva chaita semoto musango kana chadero saka tokurudzira zvikuru kuti izvo kutesta ngakuende mberi ngavatestwe vese kuzvikora ikoko
uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira zvakanyanya mumazuva maviri apera gurukota remashonal and west amai muliswa chikoka vakabatwa ore chirwere ichi marumwe zuro ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena
Asi ava makore matatu kubva musi wadziviswa nyika kuti vaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vainge vabvuma kusiya basa zvuru nezvuru zvevanhu zvakapinda mumigwagwa zvichipemberera mashoko ekusiya basa kwava Mugabe vaine tarisiro yeshanduko asi mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice Vatendai Ruben Mpfana. Vanoti havaoni chachinja kuvana veZimbabwe zvichitevera kubviswa kwava Mugabe pachigaro. Studio 7 yanakwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana. Vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo.
Ini sekuona kwangu handifungi kuti vakaita vakasununguka. Ndekuti tinoziva kuti zvisati zvaitika zvese nhoroondo yacho kuti vazosvika pakunzi vanyora gwaro rekuti vakusiya basa. Anga asiri munhu akasununguka. Vanga vari munhu achaita kutonzwa munhau kuti vanga vaya pane iya inonzi house arrest pamusaka pemauto anga apinda munyaya dzematongerwo enyika. Saka tinoona kuti anga ari munhu. Angari pakumanikidzika kuti vanyore gwaro iroro kuti vasiye basa saka sekuona kwangu handioni ari munhu akatora danho iri nekuta kwake akasununguka
kune vamwe vari kuti izvo tsamba yacho yakaiswa muparamende yekuti izvo yanyorwa navamugabe vachiti vasiya basa haina kunge yakaiswa ruoko kana signature zvinoreve izvi
kana zviri izvo zvechokwadi kuti ndo zvakaonekwa ndekuti nyaya dzacho dzinenge dzichibuda izvi dzinenge dzakawanda wanda zvichiuya nemutoo wakasiyana siyana asi kana zvinoti hapana ruoko rwavo runyoro rwavo rwanga rwuripo zvingatoreve kuti kana naivo chaivo havana kuwirirana nazvo nekuti ndakada kuti dzokei shure pane pamwe ndingati mazuva maviri matatu pasati pavasati vanzi vanyora tsamba yekuti vakusiya basa pane pamwe pakatobvuudzwa ruzhinji rweZimbabwe kuti mirirai vamugabe vachada kutaura mashoko akakosha live nepfenyuro yeZBC takatomirira tese and nezvatakaona vachiita nokungoona matarisiro ataivaona vachiita patv ipapo zvairakidzwa kuti pane zvavari kuzvibepa ravapuhwa kuti vaverenge vataure asi tinoona masoja vangu varipo vakuru vemauto nevamwe vangu varipo vakamira pativi pavo takatotarisira kuti ndo bepa ravangu vapuhwa kuti vataurire ruzhinji reZimbabwe kuti vasiya basa asi tinongoona nekungotarisa zvaiitika ipapo tinotoona kuti aiwa vanenge vakatsika madziro vakasaverenga zvavangu vapuhwa kuti vaverenge saka hazvizotomboshamisi kuti zuva rakazonzi vanyora tsamba pakuitwa impeachment yacho vazobvuma kusiya basa hazvingambotishamisi kana tsamba iyoyo vasina kutomboinyora yakanyorwa nevamwe vanga vakavaisa pahouse arrest vavanga vapamba masimba varivo vakanyora tsamba iyoyo yakaendeswa kuparamende zvichinzi vamugabe vabvuma kusiya basa ivo vasina kubvumirana nazvo
tichitarisa zuva ranhasi makore matatu apfuura migwagwa yeHarare nemuZimbabwe yese vanhu vaipembera kuti vamugabe vasiya basa tichitarisa nhasi zvinhu zvakamira sei
saka nhasi uno takaona vanhu vachiti hapana chasanduka vanhu vari kungomanikidzwa vari kungombunikidzwa kodzero dzavo vanhu vari kuitwa zvakati upfumi hwenyika huri kungoondomoka ndo zvatakaona pasi pavamugabe naivava vari kutonga nhasi ndo vaive navamugabe pazvaiuitika zvinhu zvakadaro izvozvo zvaiita kuti vanhu vati aiwa tarwadziwa muno munyika saka ndo vari kungotonga nanhasi saka zviri kuitika izvi hapana chachinja vamwe vangatoti zvatonyanyisa kuipisa nekuti hapana chaimbonge chichitarisirwa nevana veZimbabwe kuti chingaimba nevamwe vanga vari mukare nakare paiondomoka nyika ndo vamwe chete varipo hapana new dispensation apa hapana chitsva chiripo saka ndingati kubva 2017 kusvika nhasi hapana chazosanduka vana veZimbabwe vachiri kutambura vachiri kungonga svosve nemuromo vari kungorwadziwa vari kungombunyikidzwa kodzero dzavo zvichangoramba zvakadaro narini narini as long as varipo ava varipo
mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mpfana vachitaura vari parunhare vari kukwekwe Vagari vakawanda vemuguta remasvingo vanoti havasi kufara nekudzimwa dzimwa kuri kugara kwakaitwa magetsi izvo zviri kuvhiringawo kuwanikwa kwemvura. Godfrey Mutimba anochipanya inotevera.
Vagari vemumisa yeruzhinji mumasvingo vanoti vave nemazuva anopfuura mashanu magetsi achidzimwa izvo vanoti zviri kuvhiringa mararamiro avo. Mumwe mugari wekwamucheke amai patience masuka vanoti kuenda kwemagetsi zuva nezuva kuri kuvarwadza sezvo vasiri kuudzwa chikonzero chaari kudzimirwa.
Isu sevagari vemunomasvingo zvakuti shungurudza zvikuru maendero ari kuita magetsi. Hatichazivi kuti yava load shedding here kana kuti chii, nekuti dzimwe dzenguva tinongoona magetsi aenda tisina kana chataudzwa kana kudii. Tinenge tatenga magetsi tabhadhara mari yedu, asi tinozosangana nemamwe maexpenses, takutenga vana gasi, takutenga huni. Izvo zvinova zvinhu zvinotidzosera masuri nekuti mari idzi dzimwe dzacho tinenge tisina kudzibhajetira izvozvo. Saka zvisinei tenge tichida kutizisa ive inotipindurawo inotiudzawo kuti zviri kumbofamba sei uye zviri kumbomira sei nekuti zvimwe zvacho zvakuitika isu hatichazvinzwisisa.
Vatipeni Mago avo vanogara kurunyararo West vanoti kuenda kwemagetsi kwava kuvadhurira nekuti vave kumanikidzwa kutenga dzimwe mhando dzemoto dzakaita segasi kana huni.
Isu sevagari vemumasvingo takudawo kuti vhesa itijekesere kuti iri kuzvifambisa sei panyaya yemagetsi, nekuti nguva yatakuwana magetsi inguva shomanana kwazvo zvekuti kuti tibikire vana zvinhu zvinonetsa. Pakudiwa kuti titsvake huni, kutinde futi kunotsvaka huni ema iri kunetsa kuti tisatema miti, kuti tenge gasi, gasi iri kutidhurira sevagari vemumasvingo nekuti vanenge vachida kuti vabhadharwe nemaus dollars. Isu mari iyoyo yasiyo yatiri kudii, yatiri kuora.
Mukuru webasa musangano revagari vemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti kambani yevhesa inofanira kuzivisa vagari zvikonzero zvairi kudzimira magetsi.
Isu sevagari hatisi kunyatso kufara nenyaya yekumaendero ari kuita magetsi. Magetsi acho ari kuenda asi tisingaudzi kuti chikonzero chiri kuita kuti magetsi acho aende chii. Iko zvinoizvi magetsi akakwidzwa kanenge kaviri mumwedzi umwe chete uno zvokuti ava kudhura zvisingaiti. Zvino hazvizonakidzi kuti unotenga magetsi achidhura kudaro wogara nguva yese usina.
Pamusoro pekushaya magetsi, vagari vazhinji vanoti vari kushushikana nekukwidzwa kwemitengo yemagetsi uyo wakakwidzwa nezesa musi wechina. Akakava kechipiri magetsi achikwidzwa mwedzi uno. Mauniti makumi mashanu aiita dhora nemasendi makumi matanhatu ekuamerica ave kuita dhora nemasendi makumi manomwe. Mauniti zana ave kuita madhora matanhatu kubva pamadhora mashanu nemasendi makumi manomwe ekuamerica. Mukuru webasa muhofisi sangano rinomirira vatengi reconsumer council of Zimbabwe mumasvingo vadhumisani munguchini vanoti kukwira kwemitengo yemagetsi kunogona kukwidza mitengo yezvimwe zvinhu muzvitoro.
Consumer Council of Zimbabwe tinoshushikana nekukwira kwemutengo wemagetsi uyu watiri kuona kuti sevatengi on average uri kukwira kaviri pamwedzi. Kukwira kwemutengo wemagetsi kunogozhera vatengi nekuti vemaindustries vanogadzira zvinodiwa nemhuri kuti dzigone kurarama upenyu hwakanaka zvichakwira mutengo mbacha dzavanogadzira. Vanongoita pass on the cost to consumers.
Sevenaina kwanza kunzwa kumutauriri wevhesa vafulad kwasira sezvo vanga vasingadairi nhari yavo kana kupindura tsambambozha dzavatumirwa. Mune imwe wenyaya, chikoro chedandava reprimary school kwagutu chakapindura nenjodzi mushure mekunge vana vatatu vanwa mvura pachikoro ichi negaba rinofungidzirwa kuti raiva nemuchetura. Mumwe wavo akashaya. Mwana akashaya uyu nemusi wechitatu avigwa nhasi mundani rekwamutero mudunhu raishe chimombe. Ndakamirira studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Dunhu remuGeorgia muAmerica rakazivisa zviri pamutemo kuti vaJoe Biden veDemocratic Party ndivo vakakunda musarudzo iyi mushure mekunge mavhoti averengwa zvakare. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Professor Elliot Masocha, vanoti zvakabuda muGeorgia zviri kubvara mikana yose ingashandiswa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vabudirire mukupikisa kwavo sarudzo dzakaitwa munyika.
Kuti vaTrump havasisina atikati maoption akawanda zvino nokuti zvavaifungira kuti ndizvo zvakaitika zvokubirwa kuGeorgia kunototungamirirwa masarudzo dzacho navanhu veparty yavo zvaonekwa kuti aiwa hapana chakabirwa. Vanhu vomuGeorgia ruzhinji rwacho hari kuvandi vaTrump rwasarudza vaBiden. Pane zvimwe havo zvavanokwanisa kuita zvekare zvavakapuwa kusvika musi wechipiri kuti vanokwanisa kunge vachiti ngakuverengwezve nemishini nokuti rwendo runo rwakavaverenga futi namavoko vakaona kuti vatrump vadyiwa saka vamwe vatrump vanomukana wokuti aiwa verengaizve nomushini asi handioni kuti pane chingabuda chingaita kuti vazokunda vaBiden vanombozamba vatrump sokuita kwavo vakambodana vanhu vokwabva kumichigan uko kuti huyai uno kuwhite house vachida kuzama kuvatsvetera kuti vachinje maelection iwayo ainde kwavari ivo maelectoral votes iwawo asi mutemo hauzvibvumi izvozvo saka pari zvino vatrump munhu zvake unongosvoda kuti ndakakundwa asi munhu wakakundwa.
Munoonawo sei danho rakatorwa negurukota rinoona nezvekudyidzana kwematunhu muGeorgia anova munhu anotsigira bato reRepublican Party achibudisa mashoko iwaya ekuti izvo vaTrump vakundwe?
Izvi zvinhu zvinoratidza kuti sarudzo dzomuAmerica isarudzo dzakachena dzisina kubira mukati dzisina kuti dzingafevha munhu wokuti ndowepati yako kana kuti dzingange dzine zvimwe zvinhu zvokuti zvinovanziwa. Sarudzo dzomuAmerica dzinoitwa pachena munhu zvake urongozama kuzvishatisa nokushatisa sarudzo dzeAmerica ndiwo vaTrump nokuti ukaona munhu webato rako ariye unenge achitaura kuti aiwa wadyiwa zvekare achitaura kuti manhamba haiyepi aripo anotaura kuti uyu ndiwo wavhotekwa zvakadarika uyu zvinoratidza kuti sarudzo dzomuAmerica hadzina zvokubirabira kunotaurwa navaTrump zvezvi munhu uri kungonyarawo zvake kutaura kuti ndakadyiwa asi sarudzo dzomuAmerica kutaurira ruzhinji rweZimbabwe hakuna unokwanisa kubira muAmerica munomu.
Pane mikana here yekuti vaTrump vange vachikwanisa kumisa urongwa hwekutambidzana masimba? Takatarisa kuona kuti izvo vari kuramba kutambira kuti izvo vaBiden ndo vakakunda.
Hapana mukana zvachose unokwanisa kuti vaTrump vakwanise kubisa kugadzwa kwavaBiden musi wa20 January.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, Professor Eliot Masocha vachitaura vari parunhare vari kuOhio. Sangano reOrganization for Security and Cooperation in Europe kana kuti OSCE rakabudisa gwaro rinoratidza kutyorwa zvakanyanya kwekodzero dzevanhu muBelarus zvichiitwa nehurumende yavaAlexander Lukashenko munguva yesarudzo dzakabiridzirwa muna Gunyana uye mushure mesarudzo idzi. Sangano iri rinoti chinangwa chava Lukashenko mukutyora kodzero pamwe nekusunga vanhu ndechekuomesera vanhu vanoda kuratidzira uye kuchishidzira vanoda kuzoratidzira. Kutorwa kwekodzero dzevanhu vanenge vachiratidza murunyararo vanopikisa pamwe nevatori venhau kunosanganisira kutochwa kwevanhu, kusungwa, kumbunyikidzwa kuti munhu asataure akasununguka pamwe nekurambidzwa kuungana kwevanhu murunyararo. Munyori wegwaro iri uye vari nyanzvi munyaya dzemitemo yepasi rose muzvinafundo Wolfberg Benedek vanoti zvinosuwisa kuti hapana atamiswa mumatare nenyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu munyika iyi. Muzvinafundo Benedek vanoti kusasungwa kwevapari vemhosva ava kunoburitsa pachena kuti munyika iyi kodzero dzevanhu dzinotyorwa pamadiro uye hapana matare anotonga zvejekerere vanopikisa hurumende munyika iyi. Kuratidzira kwevanhu vakawanda kuri kuenderera mberi muBelarus kubva zvatanga kupikiswa kwesarudzo. Izvo zviri kuisa mutungamiri wenyika iyi uyo atonga kwemakore 26 panguva yakaoma asi achiramba kuti sarudzo dzakabiridzirwa. Masangano enhau anoti vaLukashenko vari kusimbaradza utongi hwavo nekuvhara muganhu wenyika uri kumadekero kubvisa gurukota rezvemukati menyika uye kukurudzira mauto nemapurisa kuti arwise vose vanenge vachiratidzira. America inoti inofadzwa neushingi hwevanhu vemuBelarus vakadaro gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo. Vanotiwo America icharamba ichikomekedza hurumende yemuBelarus kuti imise kusunga kwairi kuita vanhu uye kuti inzwe zvichemo zvevanhu vanoda sarudzo dzakachena uye dzinoitwa pasi pemasangano akazvimirira. Zviri kukurudzirwa nesangano iri zvinopa hurumende yemuBelarus mukana wekupedza gakava riri munyika iyi. Izvi zvinosanganisira kupinda munyika iyi kwenhumwa dzeorganization for security and cooperation in Europe kunoona zviri kuitika kumiswa kwemhirizhonga iri kuitirwa vanhu vemuBelarus uye kuona kuti vose vari kutyora mitemo varangwa. Gwaro iri rinotiwo vose vakasungwa vanofanirwa kuburitswa muusungwa uye munyika iyi munofanirwa kuva nenhaurirano dzechokwadi dzinopindwa nemapoka ose. America inoti inomira nevanhu vemuBelarus panguva iyo vari kutsvaga utongo hwejechetere. Aya mashoko anomirira muono weAmerica pane zviri kuitika muBelarus. Iko zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko ari kutarisana nenyika nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye matanho ari kutorwawo nemasangano ari kurwisana nechirwere ichi. Murukuru yedu tabata mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Rusike.
Thank you very much.
Rusike, ndeapi matambudziko amuri kuona angadai ari kuwedzerawo dambudziko rekupararira kwechirwere chabata nyika cheCOVID-19?
Vana havana mvura, saka zvinhu zvakaita sekugeza maoko, vanhu vanopedzisira vasitageze maoko nekuda kwekushaikwa kwemvura. Saka tiri chiti hurumende dai yaita kuti vanhu vawane mvura, makazuru gaite kuti vanhu vawane mvura, sezvo vanhu vachibhadhara maresi. Pavanobhadhara maresi panenge paine mari zvekare yemvura, saka mari iyoyo yemvura ngaichichengetedzwa ka kuti iende kumabasa emvura kuti vanhu vawaniswe mvura, sezvo dzidziso iripo mbeye kuti vanhu vange vachigeza maoko nemvura yekuchururudza, asi mvura yacho kazhinji inenge isipo.
Takaonawo sangano renyu richishambadza kuti makupindawo mukubatsira kupa dzidziso pamusoro peCOVID-19. Muri kubatawo sei basa nguva ino?
Iye zvino zvimo mubhuruwa yemacho imomo takatreda atinoti macommunity health workers nevaye vatinoti macommunity influencers vanosanganisirana nevana vechidiki vemayouth vatiri kupa dzidziso yekuti vange vachipinda ivo munharaunda mumacommunity vachinodzidzisa vamwe. Iye zvino izvi tinotori kumanikalendi kwamutare tiri kudzidzisawo zvekare Masvingo, tiri kudzidzisa Mugweru nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana nokuti taona kuti chiri kudiwa kune vanhu veruzhinji idzidziso. Vanhu hatisisina dzidziso yeCOVID-19 maringe nekuti zvipi zvaungaite iwe munhu pache zvako kuti uzvidzivirire kuchirwere cheCOVID-19 yatinoti community participation idea. Saka iye zvino izvi tiri paground kwatiri kudzidzisa vanhu maringe neicho chirwere cheCOVID-19 tichishanda nanambuya hutano naiwo macommunity health workers yomadhorobha kuita kuti vanhu vange vaine dzidziso yechokwadi yekuti chirwere ichi tinokwanisa kuchikunda sei.
Matambudziko api amuri kuwanawo kana kuti zvimhinga mupinyi zvamuri kusangana nazvo mukuita basa renyu?
Patinezenge tapedza kudzidzisa paye patinenge takupinda mumacommunity tichiita maawareness, matambudziko ari kunyanya kubva kuvanhu ndeyekuti 1, nyaya yemvura. Kungave kumaruwa, kungave kumadhorobha, vanhu havana mvura. Kwauya iyo nyaya yemaface mask iyoyo, vazhinji vari kudhurirwa nawo maface mask. Saka tinoona vazhinji vanenge vasina kupfeka, asi vamwe vari kutaurawo zvekare kuti nekuda kwekupisa kuriko mazuva ano, kuswera akapfeka face mask vamwe vacho vanopedzisira vaakuzarirwa. Saka pane dambudziko rekuti hongu dzimwenguva face mask yacho anogona ainayo, asi dambudziko nderekuzarirwa nekuda kwekupisa. Kwauyawo zvekare iro dambudziko rekuti vanhu vari kuda kurarama. Saka nekuda kurarama, vanhu vari kuramba vachinosangana nevanhu vazhinji vanhu vakawanda tenda karaizeni kana kuri kudzidamo chaiko dzimbwa vamwe vakunyara kuonekwa uchingori iwewe chete ndiwo wakapfeka face mask uri panhamo unotipedzera bvisa face mask iya angotedzera zviri kuitwa nevamwe saka matambudziko akawanda nairo dambudziko guru nderekuti vamwe vari kuti hatina dzidziso yakakwana kubva kunyanyanyanya kubazi rezveutano saka vanopedzera vakuritaya neinformation yavanowana mumasocial media and so forth asi paground apa aiwa kuvarayirwa vanhu veruzhinji vavarayirwa zvakanyanyisa vari kutofunga kuti COVID-19 yakatopera
shoko ramungasiyira hurumende pamusoro penyaya yedzidziso yamataura iro nderipi varusiki
iye zvinezvi tirikunzwa vamwe vakutaura kuti vakuda kudzosa lockdown isusu tiri kuti lockdown yekubva tati nyika yose ibva yavharwa inogona kunetsa pari zvinoizvi nekuda kwemamiriro yeupfumi hwedu zvingangodaro kuitwa maybe nehurumende ndeekutarisa iwo mahotspots kuti nzvimbo dzakanyanyisa kana kuti dzine makesi dzakawanda ecovid-19 ndedziki dzacho and then votarisa nzvimbo idzodzo voona kuti mamezhas angaiswe kunzvimbo idzodzo kuitira kuti tideredze dambudziko recovid-19 nderipi asi zvekuti nyika yese ivharwe zvamu chose sezvatakamboita mavhiki matatu ekutanga ecovid-19 zvinogona kuti netsei nekuti veruzhinji havana mabasa ekubayirwa zvitupa vanhu vanozvisenzera pachezvavo
aiwa tinotenda zvikuru varusike kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu
tatete
manga makateerera kuna vaitai Rusike vanove mukuru wesangano recommunity working group on health muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc tosangana svondo rinouya
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tirikutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6175 ne 7255 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk tibatei pamasaisai anoti 13860 15460 909 am kana 4930 kilohertz.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chinoi University of Technology inovharwa nepamusana pechirwere checovid-19. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzozeya masiyiro akaita basa vaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Dunhu reGeorgia muAmerica rinozivisa zviri pamutemo kuti vaJoe Biden veDemocratic Party ndivo vakakunda musarudzo yedunhu iri. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kunzwa nhau dzedu, munokwanisa kudzinzwa pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 21 kuLwezi 2020 ngontunga milinku mo endabeni zethu lamhlanje
abantu kabalaleli abavumi ukuthi kulomkhuhlane okuthiwa yicoronavirus yikho bahamba nje besenza intando yabo beyigqoka amamaski elenge entanyeni.
Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane ababanjwe iCOVID-19 kuleli izolo okukhweze inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane lo laya ku-9120.
Ufana lokuthi uyazinika yena amalayisensi ngoba abantu laba abanikileyo abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende.
Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi emisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo, abanye bathi akunjalo ngoba abaphiwe amalayisensi lawa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Uhulumende usungula uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezifuye inkomo eGwanda ngemithi yokubulala imikhaza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane 74 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo. Phakathi kwabantu laba abangamachumi phose amahlanu 48 ngabakubulawayo. Abangamachumi amabili lanye ngabe Matabeleland North. Isigaba seMashonaland East leseMashonaland West zona zilomuntu oyedwa ngendawo kuthi iMasingo yona ilabantu abathathu. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabangamachumi amathathu lanye njalo abafunyanwe sebepholile. Inani lasebehlaselwe ngomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selifike ku-9120 kuthi asebephephile bona sebengu-8229. Asebebhubhile bangamakhulu edlula amabili 265 kuthi abalokhu begula bangamakhulu edlula ayisithupha 626. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo kulezinsuku ngenani lababulawa yilo mkhuhlane kanye labafunyanwa belawo. Kusukela mhlaka 1 kulinyanga sokubhubhe abalitshumi lasithupha kuleli dolobho njalo kwafunyanwa abangamakhulu phose amathathu 281 belawo lomkhuhlane. IMatabeleland North leMatabeleland South lazo ziyalandela. Umgcini sihlalo wezempilakahle kukhansili yakobulawayo ukhansila Sinikiwe Mutanda utshelele umsakazo izolo ukuthi okwenza umkhuhlane we-coronavirus uhlasele ngamandla kuleli dolobho ikuthi abantu abanengi abagqoki amamaski kanti njalo abanye bajonela emabhawa lasemashabhini lapho abaminyana khona. Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi okusungula imisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukuthukulula amagagasi lokugxilisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Abanye bathi kababoni amankampani la evika indaba ezichothoza uhulumende ngoba wonke alobudlelwano lebandla lesano PF. Amankampani la abalisa iRusunongoko Media iyona ebikwa ingebutho iAcacia Media elunga lezanu PF uSharon Mugabe. iChannel Zimbabwe eka Happyson Muchechetere yena owake wasebenzela umsakazo weZBC. iFeto Communication ebikwa layo ilobudlelwano lebutho lanxanje abanikazi bayo bekulandula lokhu kanye leChester Media ephephandaba leDaily News. Lanxa iphephandaba leli lisithi lizimele kulesicukuthwana seZanu PF esibikwa silesabelo kulo. Amankampani ancitshwe amalayisensi agoqela ekamnumzana Trevor Ncube e-Alpha Media Holdings yona edinda amaphepha azimeleyo abalisa ele-Newsday, ele-Standard kanye le-Independent. Inkampani yelunga leZanu PF umnumzana Superman Wanzira i-ABC Communications layo incitshiwe. Sixoxele ngcwethi kwezokusakaza umnumzana Zenzele Ndebele.
Isikhathi esiningi eZimbabwe ungabona uhulumende esithi senze ulutho, kumele udingisise ukuthi kambe ulutho lolalwenzileyo unceda uZulu kumbe uyazivikela yena. So singakhangela into yamalayisensi leyi, ye banikiwe abantu amalayisensi amankampani ayi 6 kodwa ungadingisisa uzathola ukuthi amankampani la alakho lokwenza lo hulumende ngabantu abangabangane bakahulumende, ngabantu abasebenzela uhulumende, ngabantu abake basebenzela uhulumende. Sesike sezwa ke lapho kuthiwa amanye amamisakazo leyi abanikazi bakhona sibila boqobo ngamasotsha, bakhona abantu ababesebenzela iZBC asebetholile amalayisensi lawa. So kuyadanisa ukuthi khona ngesikhathi uhulumende sithi uyanika abantu amalayisensi, ufana lokuthi uyazinika yena amalayisensi ngoba abantu laba abanikileyo abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende. Kodwa kunye futhi ungakhangela ukuthi labantu abanjabo Trevor oSuperman Wanzira bakade bekhangelelwe ukuthi bangathola amalayisensi la kodwa abatholanga, okutshengisela ukuthi babonakala njengabantu abangamsupportiyo uhulumende ngokupheleleyo.
Uhulumende uthi inyathelo leli liveza sobala ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo esingathi idemokhrasi kanye lokuthukulula amagagasi. Uthini ngalokho?
IZimbabwe sineminyaka phose ama 40 years yathola uzibuse ilokho ile license eyohane ilo msakazo oyi-1 we-television iZBC. So ukuthi kona ngo-2020 sikhanya sesiloku sikhuluma ngamalayisensi into eyangisayo. So layo uhulumende kubonile ukuthi uSadak even umhlaba wonke iZimbabwe ngamanye amazwe akade sesalele engela misakazo. Kodwa-ke okudanisayo ukuthi kasanikanga imisakazo leyi ebantwini abazimeleyo, kunike imisakazo ebantwini abalokwenza lohulumende, abalama-links lohulumende, okufana lokuthi unike iZBC ama-license ayi-6.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezokusakaza. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi abantu bahlezi bekhonona njalo nje lanxa uhulumende engaze enze okuhle.
Ungamangali lokho okukhulunywa ngabantu bethi hayi bayakhala bethi amankampani ayadlelana leZanu PF lani. Ngitsho le-America khonangale abanye bathi i-CNN iyabe idlelana lama-Democrats. Langaphi ungahamba kwapho amazwe uzazwa amaphephandaba ukuthi amaphephandaba akula ma-independent papers, akula ma-independent papers kanti esinkomo ngokukhuluma kwabantu. Ngoba even la maphepha uyabona ama-independent papers la ayabe ekhuluma vele esekelana lama-opposition parties, ubona ukuthi baqhuba i-agenda ye-opposition. Ukukhanye nje akusoze kuswelakale kukhuluma kunjalo Nkomo, kanti sike sishele ubuthongo ngakhonokho. Hayi, umsebenzi awukhambi Nkomo, izinto kazenzakale. Khangela okwenzakala ngalesi America Nkomo, ubona ukuthi ukukhala kwabantu vele akuze kuphele. Abantu babekhala abanye befuna ukuthi ngalokho bona abantu abanjalo bengeke abangaphumelelanga amakhampani abangatholanga amalayisensi yiwo abakhalayo abakhuluma kubi. Kodwa-ke into enhle ukuthi ama-companies la ama-companies eZimbabwe amazimbabweni amele aqhuba umsebenzi nalowo. Siyababongela ngakhonokho, akuhambe kuhambe kodwa abantu bonke basozesifithiseke njengakhonokho.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZanu PF. Umnumzana Donald Trump Jr. oyindodana kamongameli weMelika usehlaselwe ngomkhuhlane weCOVID-19 laye njengoyise. Kodwa uTrump Jr. uthi usesimeni esihle. Amazwi yakhe agcizelelwe nguyise umongameli Trump namuhla, yena owake wahlaselwa laye ngumkhuhlane lo kumaviki ambalwa edluleyo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa kuwembula.
Kwenze maphandleni lamhlanje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati usekhuthaze izakhamizi ukuthi ziqakathekise ukudibhisa inkomo ukuze zilondolozeke. UMohati wethule amazwi la izolo ekusungulweni kohlelo lokulwisana lemikhaza olwe-National Tigris esigabeni seBhengo eGwanda South. Kubika u-Albert Ncube.
UMohati uthe eminye imikhuhlane enkomo efana le-January disease yabuya elizweni ngesikhathi abamhlophe bethenga inkomo kwamanye amazwe beziletha kuleli, kungakho urhulumente sebone kufanele ukuthi alwisane lokufa kwazo elizweni lonke jikelele.
It is unfortunate that our former colonizers imported cattle from Kenya and Tanzania in the year 1901.
Kulusizi ukuthi abamhlophe bezama ukwengeza inani lenkomo kuleli, bangenisa inkomo zeKenya leTanzania ngomnyaka ka-1901 bengazi ukuthi sebetheze olulenkume ngoba zabuya lo mkhuhlane we-January disease.
Kodwa urhulumente uzakhipha imali engange 500 million ezathenga imithi okubulala imikhaza efana le-Tigris ukuze uzulu engalahlekelwa yinotho yakhe.
Alisoze likhiphe loba isenti nje lolu luhlelo lukamongameli lokusiza abalimi.
Izakhamizi zeGwanda South ziveze ukujabula ngalolu hlelo zisithi kuzalondoloza inkomo zabo. Kuthi umnumzana Makhosini Ndlovu izakhamuzi sefumukwe.
Inkomo zethu seziyakwaloncedo ngoba thina the sesihlulwa zinkomo sesifa ngemikhuhlane.
Unkosikazi Viola Ndlovu izakhamuzi seBhengo uthi uthemba ukuthi lolu hlelo alisoze lwaba yize njengezinye iy'nhlelo zikahulumente.
Siyakubongela kangathi ngakho uyabuya kuphumelele kube yinto ephumelelayo. Hayi, inkomo ziqakathekile sini ngoba yikho esiphila ngakho thina.
Ngaphandle kwedubo lwemkhaza, umlisa umnumzana Nagalo Makhurane owayematulungundu uthi izakhamizi emangweni wenduna umathe zibhekane lo dubo lwamadlelo kanye namanzi.
Emar ariyeni khonapha komathe uchife okuya khona letha bawula kulalawona amazwi ukuthi iyonatha lokhu kwaba ne-disaster yamadami naleyana kukathina.
Olunodubo oluhlangana lezakhamizi kulumango yokutshontshwa kwezifuyo ngamasela uthi umnumzana Mahlambezi Ncube.
Abathathi nje beza kutho sithi siyakhweba impahla zethu babe ngathi esitikinile ngokuthi bona ngasebeyithenga sebejenga maloya.
Umnumzana Kilon Lovo isakhamuzi seBhengo uthi bathembele kulezi nkomo ukuziphilisa le muli zabo.
Sengi-67 years so sasesumuntu engathenga ukuthi ngaqala la unje kuzumqhaba sengiyinsile mphile enkomeni so yimbhingi yami.
Induna zezansi emaNdebeleni zinikezwe inkunzi ukuze ziyethuthukisa ukwanda kwenkomo ezigabeni zabo. Inethelo elamukelwe induna uMarubi weSilonga.
Ngiyabonga lo msebenzi othi wayenzakala lapho namhlanje ukuthi isize ezinkomeni kanye lenkunzi ethe sazithola phakathi nakwale indawo.
Umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Anxious Masuka uthi ugatsha lwakhe luzathuthukisa ezomnotho kuleli ngokuba nokuthi uzulu emaphandleni ulima izilimo ezihambelana lomumo omkhathi kuleyo ndawo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseBhengwe Manama ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Si
Siyalamukela kwesiphathelane nabesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lonkosazana Sithemba Kuyenyoni, isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party. Sicubungula inhlelo ezithiyeneyo zaleli bandla ngemva kokuthi bayiqondisa indlela igama elithi Magwegwe elalilotshwe ngayo esitishini samapholisa kuleyo ndawo.
Intokazi Republic Party kuvele kahle kade indaba yokubhala izipelling zitshintshwa zisenziwa into engaqedakaliyo. Yiso kuyimvama vele kunkulumende lowo osiphetheyo kusela ngo-8 wananzelela vele izithupha amabhekise phisikhethi kubhala izinto ezingayisizo okunye kuba yinhlamba kwesinye isikhathi. Abantu bengakubona ingani yinto encane lalana ukubhala induna yethu uMagwegwe beyibhale neyendlela engayisiyo ungahloniphi ngoba labo kunje nxa ungabhala into engayisiyo kati kungakuvele kuhlolakele yini abantu bakithele esindebeleni ukuthi beyibhala lelo bhakane. Yebo sibaxolisile bathi usomabhizinisi ohambe wayabhala nosomabhizinisi evele ezebhale i-wrong spelling befike kona bekwamukele bekufake bengakuboni ukuthi i-wrong spelling ikujelela isizwe sabethwakazi lokho abakwenzileyo. Mina ngafika e-police station ngebophile ngathi yazange ibhalise ilizwe yami bakibhala ngendlela engayisiyo ngathi ukuthi kurongo lokho bathi right isisiphelela umuntu ebenjelela le-ofisini engakwazi ukuthi baye bengakukhathi abantu bakulenda bebe in-charge ngendawo yawo bebhala ama-spelling a-right.
Yebo-ke siyabona ukuthi langempela itshintshiwe kwabhalwa kuhle leli bala kuningi eselakufezayo
uyaphumelela and usazophumelela akhethi kuze kube bhakane lenyama endlovu ngivule khona mzela khane ebhakane lenyama endlovu ukubhala inyama yithofu abasivumeli singene emahofisini ethu sizisebenzele emahofisini ethu.
Nxa ukhuluma ngokungena lapha emahofisini ungathi ludubo olumemethekileyo yini
leli kwindebele yabafazi ngoba bengashiwo amandebele. Mina nginje ngikhulumisa indebele kodwa ngiyeke ngihambe ngiye ngena ehofisini esebhinga akusebenzi umuntu ofisini yeplanti usebenze umuntu olikhalanga ehofisini ebhayibhusenze umuntu olivenda noma ungumsuthu njalo njalo.
Abesifazana bemandebeleni bengabe bephethwe okwehlukileyo yini kulabesifazana bakwezinye izigaba zelizwe amathuba afanana yini kusukisela kumantombazana amancinyana?
Amathuba vele awafanani kathesi sibonile laba ukuthi abasponsiwe nokuthi abasponswa yini ukuthi beyefundela imisebenzi ethile. Sinathi mayeli ngoba sibone umuntu olezindlela esishona kuthiwa umela imathi sawu sabona umuntu olezindlela esishona kuthiwa umela imathi lodi kodwa akukhona amantombazana esindebeleni okutshela ukuthi ngabe yibo abangenileyo kulezo sikhulu. Unkulumendeni wasiphetheyo ngendlela obandlulula ngakhona thina sikhe sithenjini laye ngabe nje enkulu evele iphatha ngesandla sokunqele saba abangwane esoneni ngabe endlula encane abawumele kuyenzwa izantshefu ezasetshenzwa ngumfazi omdala.
Abanye bathi ibandla lakho lile nketabechabi ungathini ngabo liyathola yini uxhaso ebantwini abavela ezigabeni zemathebeleland kumbe babuya kuphela nxa sokulenkingi?
Xhaso siyalithola ebantwini bakithi kodwa abantu bakithi ngendlela ukuthi vele nokho bafaka uvalo ne-background abantu bakithi abasakwanisi ukuthi bephumele egcinjweni besisapho nokuthi abanye abakithi esindebeleni abadlayo kuzani PF abaphethe ikheva yiko abahamba bethi ya ningavele niyalele izinto lezi kuyavuka futhi khonkhane. Thina inyoka eyiye enkulu esesilayo ngabantu bakithi abadlayo kuzani PF abayiyo abapha izizindi amashona ukalo esidini lesihlale emakhaya.
Leyo-ke kuyingxoxo lonkosazana Sithemba Kuyenyoni, isiphathamandla senhlanganiso yeMthwakazi Republic Party. Obekhuluma imbono yebandla lakhe hathi e-Studio 7 sixoxe laye esetsholotsho. Asidibaneni njalo nomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba.
igama lami nguChris Gandhi. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa noDokotela Solwayo Ngwenya, ingcwethi kwezempilakahle. Sixoxa ngodaba lwegciwane eselikhathazile ele-coronavirus.
Uwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Dokotela.
Yebo baba, ninjani namahlabezulu?
Ungasitshela ukuthi uyavumelana lembono yamapholisa na ethi yona kukhanya abaningi abasalandeli imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, bengagqoki ama-mask, besondelelana lokunye okunjalo, sokubhakile yini lokho?
Mina ngiyavumelana la amapholisa sibili, abantu kabalaleli njalo bakhanya abavumi ukuthi kulomkhuhlane okuthiwa i-coronavirus. Yiko bahamba nje besenza intando yabo, begqoka amamaski lengentanyeni, abavala amakhala, uyathola bekhuluma bebabili kumbe bathengiselana izinto, bevula amakhala bekhuluma khonabo bephefumulelana eduze. Yikho amapholisa akhuluma iqiniso sibili, lokhu kuyingozi embi.
Sike sabona ukukhuthaza uZulu enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi alimuke ukubana igciwane leli ele-coronavirus lokhu lisamemetheka likhona elizweni. Ungasitshela ukuthi kulomehluko yini kathesi nxa uqathanisa lamaviki amalutshwana adluleyo?
Kathesi kulomehluko omkhulu kakhulu, ngoba kuqala ngomatshi abantu babethi bengayithola i-virus le, njalo inani labo lalisiba ngaphansi, bengaguli. Kodwa kwakathesi inani liqansa nsuku zonke, njalo kukhanya abantu bayagula bekhwehlela sibili kwamagama abaningi betshona.
Siyabona ukubana inani labantu abathola igcikwane le-coronavirus esigabeni seMathebeleland ikakhulu lakoBulawayo likhanya lisiya liqansa kulezinye izindawo zelizwe. Kungakubangelwa yini lokho?
Inani labantu liyaqansa lapha koBulawayo njengoba uyabona ukuthi eSouth Africa umkhuhlane lo ubambile kakhulu, uvimbile. Yikho abantu bakithi bayabuya lapha bevele eSouth Africa. Ngiyabona njalo kwavunyelwa ukuthi abantu babise izidumbu ngapha zibuye bezolahlela ngapha. Ngibona kungabe kuyikho lokho okwenza ukuthi inani labantu liqanse kakhulu lapha kithi eMathebeleland. Hayi, kodwa ngibona kuzaqansa kuhambe indawo zonke eZimbabwe kusuka lapha, isithi sodwa esizabanjwa umkhuhlane.
Kambe kungaba kuliqiniso na ukuthi sokulomunye umkhakha we-coronavirus abakubiza ngokuthi i-strain ngesilungu esikhona emhlabeni jikelele, okuthiwa khona i-corona yakhona ingaba ingani ilolaka kulayona le kade khona?
Kukhanya kunjalo, i-coronavirus le kukhanya sitshintshile, ayisabuyi ngendlela leyana esiyaziyo. Ngibona umzimba wayo sutshintshile, kukhanya ngokuthi lokhu kubonakala abantu ngokugula abakwenzayo ukuthi hhayi iyahlasela sibili. Kuliqiniso njalo kwamanye amazwe khona le phethe hhayi kuyafiwa sibili i-coronavirus le iyabamba. Kukhanya abantu kumele bananzelele, ngoba nxa ibamba kanje abantu bayabeshona ngamalanga amabili, gula amalanga amabili amathathu shona.
Okokugcina, ungavalelisa abalali?
Elivalisa balaleli, ngicela ukuthi lilalele into ezikhulunywayo, ngoba ingozi isisanda kakhulu, abaningi bazashona nxa bengalaleli.
Lo ke bekungudokotela Solwayo Ngwenya, ingcwethi kwezempilakahle, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Sizigqibeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa olweqembu leyamathonga amahle lona eselethu leyidlalade elitsha elilesihloko esithi ukwenda kwendoda. Nango umko umkhokheli waleli qembu umcebisi mlilo.
Ngokuzala ngisekezi emaphaneni esigabeni sabo Bhewula ekhola emzalwa khona. Sengilamadlala awu-4 ngisebenzisana nabafowethu abafana no-Emmanuel Ma Mlilo kanye no-Bright Mlilo. Isidi lokuqala silikhuphe 2016 kuyikuthi thina kwi-industry singene 2014.
Idlalate leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi ulikholwa elinjani, idlozi lami kanye lethi silahlekelwe. Abangathanda ukuthenga idlalade mlilo bangalithola njani?
Ngiyakwazi ukungithinta kule nombolo ethi 083-891-0413.
Lezo nombolo balaleli ngeza kwele South Africa. Yiwapi amazwi ongathanda ukuwashiyela abalandeli?
Besicela ukuthi lisixhase kakhulu ngokuthenga ama-original CDs. Singayi ngale kulaba abathengisa ngama-R10. Ngoba mina labana abathengisa ngama-R10 kulami isayidi ngabazizamelayo nalo esayidini labo. Kodwa mina ma ngithola wena mthandi womculo usuthenge yona iPhone Kong, ngisola wena kakhulu. Jabulani bantu bakithi, nanku okudla izinamnede.
Amathonga amahle ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamatshumi ayisikhombisa lane 74 ababanjwe i-COVID-19 kuleli izolo, okukhweze inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane lo laya ku-9120. lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi emisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo. Abanye bathi akunjalo ngoba abaphiwe amalayisensi lawa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Uhulumende usesungule uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezifuye inkomo eGwanda ngemithi yokubulala imikhasa. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Nguntungameli Nkomo.